Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri kurume 3 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I think they've lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati rungonamata kuburikidza neapiyo yatanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa door pending appeal. Appeal yedu yozoitwa hearing vari panze.
Nengo dzeMDC dzonetsekana nemabatirwo adzinoti akaitwa nyaya yavalasti maenga hama nevamwe vavo vari mujeri. Hurumende inoti wese anobva kunyika ine coronavirus ava kusungirwa kuratidza umbo hwekuti haana chirwere ichi. Bato reDemocratic Party remuAmerica roita sarudzo matunhu gumi nemana dzekutsvaga munhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reSupreme Court nhasi rati richazotura mutongo waro panguva yarisina kutara pachikumbiro chasvitswa kudare iri nenhengo dzeMDC dzakabatwa nemhosva yekuponda mupurisa mumusha weGlenview muna 2011. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro kudare iri chekuti mutongo wakapiwa vatungamirai madzokere valasti maenge hama vafinias natarikwa pamwe namuzvare yuvhone musarurwa wekuti vapike makore makumi maviri vari mujeri gweta revasungwa ava amai Beatrice Mutetwa vatidarire pamusoro rakakanganisa parakavawana vaine mhosva. Amai Mutetwa vati kunyange hazvo muzvare musarurwa vakaburitswa mujeri mushure mekunzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika zvakange zvisingakodzere kuti vabatwe nemhosva kubva pekutanga sezvo vati mapurisa akapa hofakazi pakutongwa kwenyaya iyi mudarire pamusoro akapa humbo hwakasiyana. Amai Mutetwa vati hofakazi hwemapurisa aya hwakasiyana nezviri mutongo wavachinembiri Bhunu avo vakatura kuti hofakazi hwese hwakapiwa nemapurisa hwakanga hwakafanana zvairadza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzera kufa kwemupurisa vaPetros Mutedza pane rimwe bhawa riri musha weGlenview muno muHarare muna 2011. Amai Mutetwa vati darepa musoro harina humbo hwarakapiwa nevafakazi hunoratidza kuti chii chaizvo chakaitwa nemumwe nemumwe pavasungwa ava chinoratidza kuti ndivo vakauraya vamutedza. Vati panzvimbo yemabhizimusi apa pakanga paine vanhu vakawanda vaizvifambirawo saka nokudaro zvinoshamisa kuti hapana kana munhuwo zvake akauya kudare kuzopa hufakazi hwekuti akaonawo kana munhu mumwe chete zvake pavasungwa ava achiita mhirizhonga ingave yakakonzera kufa kwavamutedza kunyange hazvo mapurisa akambenga udza dare kuti vasungwa ava pavaikumbira mukana mwekubhadhara mari yechibatiso kuti pane veruzhinji vakawanda vaifanira kuzopa hufakazi hwokuroverera vasungwa. Zvataurwa namai Mutetwa mudare zvatsinirwa navachaos kwaramba vanove rimwe remagweta evasungwa ava.
Tanga tichingoti dare rehigh court harinaongera nyatso kwenenzvera nekudonongodza umbowo hwakapiwa. Nyaya iyi nyaya yakaitika pakazara vanhu pakanga paine vanhu vakawanda endi tinourombo zvikuru kuti kune mupurisa akatemwa akafa. Pari nyaya yedu yanga iri yekuti hazvizivikanwe kuti akatemwa nani. Zvinonetsa patemu paitika zvinhu zvakawanda kuti muzi pane vanhu vakawanda vari kumhanya vari kuita zvakawanda kuti muzive kuti chaiye angadai akaita chinhu chakadai ndiani. Saka ndo yanga iri nyaya yedu kuti aiwa dei dare rehaikoti rakanga rakanyatsodonongodza rakanyatsotarisisa nyaya idzi ingadai risina kubata vakomana vane mhosva uye nekuvaendesa kujeri for 20 years. Saka tanga tichingokumbirawo kudare repamusoro kuti dare rakatonga kuhaikoti harinaongera nyatsotarisa zvakanaka asi imi chitarisaiwo zvakanaka kuti vakomana ava nemusikana uyu vakwanise kuwana nguva chiwana kusununguka kwavo.
Asi gweta rehurumende panyaya iyi vafungai nyaunzvi vaudza dare kuti hapana chakakanganiswa nemutongi wedare, vachiti mutongi akashandisa mutemo sezvauri uye humbo hwakasvitswa mudare pakutongwa kwenyaya iyi hunoratidza kuti vasungwa ava ndivo vakakonzeresa kufa kwavamutedza. Vanyahunzvi vati vanhatarikwa kunyange hazvo vainge vasipo pakarohwa vamutedza vakafa, kutakura kwavakaita vamwe vevasungwa vakange votiza panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoburitsa pachena kuti vaive nerimwe nevasungwa vakabatwa nemhosva ava. Vanyahunzvi varamba kutaura nestudio 7 vachiti havabvumirwe nemutemo webasa ravo kutaura nevatori venhau. Vatongi vedare resupreme court vatatu vanga vachiti amai Elizabeth Gwaunza, amai Susan Mavhangira pamwe namai Rita Makarau vati vachazotura mutongo wavo pazuva ravasina kutara. Zvichakadai Muzvare Musarurwa avo vauya kuzonzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti mwoyo wavo unorwadza pose pavanoenda kunoona vavakange vakasungwa navo kujeri.
Ini ndiri kushungurudzikana kuti inini ndiri panze vamwe vangu vari mukadzi. Chishuviro changu ndechekuona last menga hamana tungamiriri madzokera vari panze vakasununguka vapiwa freedom yavo nekutotaura chokwadi pamberi pamwari. Hatina mhosva yatakapara ende hatina kana chatinoziva kuburikidza kwerufu rwaPetro Somutedza. Zvino zvinoramba zvichindishungurudza kuti pandinoenda kunovavhizitira kujeri vanhu vanenge va I think they have lost hope right now. Vanhu vari kungoti ameno Mwari zvavachatiitira pati ndiri kungonamata kuburikidza neapiu yachanga kupinda nhasi kuti dai Mwari vanga vanzwawo at least vakapiwa bill pending apiu. Apiu yedu yozoitwa hearing vari panze because it's out munhu wese anga akasununguka achisangana nemhuri yake achirarama nemhuri yake because tara iko zvinezvi vana vavo vatorina kana maschool fees madzimai avo ari kutoshayiwa chekudya checho nokuti ndiwo mabreadwinners ari mukati. Hapana mararamiro ari kuita mhuri dzavo nekuoma kwakaita upenyu muZimbabwe. Mhuri dzavo dziri kusiririsa hadzina kana pekutangira.
Vamaenge hama nevamwe vavo vakatongerwa kuti vagare mujeri kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda vamutedza. Vasungwa ava vakanga vari makumi maviri nevasere asi vamwe vavo vakawanikwa vasina mhosva. Pakutongwa kwenyaya iyi vasungwa ava vakati vaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika vachiti havanei nekufa kwakaita vamutedza. Padare panga paine utungamiriri weMDC wanga uchisanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri amai Linet Karenyikore, mutevedzeri wemunyoro anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaDouglas Monzora, munyoro anoona nezvemitemo mubato iri vaInnocent Gonese nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende inoti iri kutora matano ese ainokwanisa kudzivirira kuti vanhu vasabatwa neutachiwana hwecoronavirus uye vanhu vese vanobva kunyika dzine utachiwana uhu vave kusungirwa kuuya nemagwaro anoratidza kuti havana utachiwana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano Dr. Upadhaya Moyo vati vanouya vasina magwaro aya vacharambidzwa kupinda munyika.
Auya asina certificate yekuti ari negative kuti agoonekwa nachiremba kwake kunyika kwaakabva muhospitari yehurumende yekunyika kwaakabva anongonzi tatenda mauya asi maakudzokera zvakare kwama muzouya kana mane chitepa chakakwana chinotaridza kuti imi utachiona hwecoronavirus hamuna. Ndiwo mutemo wapo iwayo. Tiri kuita izvo kuti tigadzirise kuti tisawana vanhu vanouya necoronavirus munyika yedu. Saka tichatoita zvese zvakaoma kuitira kuti tidzinge coronavirus kubva musi.
Kusvika musi wa1 Kurume, Zimbabwe yanga yaongorora vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vakaonekwa vasina utachiwana hwecoronavirus uye ongororo iyi iri kuramba ichiitwa panhandare dzese dzendege munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dzekupinda nadzo munyika. Vamwe vazivisawo kuti pane chizvarwa chekuZimbabwe chaibva kuBahrain nechimwe chekuChina vakaongororwa pachipatara cheWilkins vakawanikwa vasina utachiwana uhu pakupera kwesvondo. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika vaLuke Tamborinyoka Vati kunyange hazo zvakakosha kuti vanhu vane utachiwana vasapinde munyika, hurumende inofanirawo kusimudzira mabasa eutano munyika kuitira kuti ikwanise kuongorora zvirwere zvese.
Asi tinotishamisa ndechekuti iyo hurumende haisi kuda kupa ana chiremba, haisi kuda kusimudzira zvipatara zvedu zvemuno. Chinofanira kuitika ndechekuti tinofanira kunge tine mamezhas atinoita isu toga munyika kuti tione kuti chirwere chachiuye chikasikopararira munyika medu. Ndachinoitika ndechekuti vamwe vachapinda muno vaya nemacertificates efake, hatina mukana wekugona kutesa zvo. Chinongodikwa ndechekuti isu nyika tinge tine zveutano zvedu zvakakwana zvatinokwanisa kusikotesta tega paairport nepanzvimbo dzedu dzekupinda munyika kuti tione kuti vanhu havana here chirwere chekorona.
Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vati majere munyika akazarisa uye hurumende iri kuronga kuburisa vamwe vasungwa mumajeri. Vati pari zvino vari kuronga kuti vasungwa voburiswa ndevapi. Majere muZimbabwe ane vasungwa zviuru makumi maviri nezviviri, asi iwo akagadzirirwa kuchengeta vasungwa zviuru gumi nezvinomwe chete. VaZiyambi vati vanoda kuti majeri asare aine vasungwa zviuru gumi nezvitanhatu. Mune imwe nyaya, vakasanobata chinzvimbo chegurukota remutambo vakazembe kazembe vatiwo hurumende iri kuedza pese painogona napo kugadzirisa nhandare dzeNational Sports Stadium neBaba Fields kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kutamba mutambo weCAF neAlgeria munyika. Nhandare idzi dzakanzi neCAF hadzikodzeri kutambirwa mitambo yeCAF sezvo dzisina zvimwe zvinhu zvinodiwa mazuva ano. Vakazembe vati kana vakapedza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields vachakumbira CAF kuti mutambo Zimbabwe na Algeria musi wa 29 kurume utambirwe munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica dziri kuda kumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Dziri kutatsurana musarudzo yekutsvaga achamirira bato kana kuti primary elections iri kuitwa matunhu gumi nemana emuAmerica nhasi. Nengo ina dziri kupinda musarudzo yekutsvaga achamirira bato rinopikisa iri dzinoti vaJoe Biden, vaBernie Sanders, shoroma vaMike Bloomberg pamwe naamai Elizabeth Warren. VaSanders ndo vari kutungamira zvichitevera sarudzo dzakaitwa mune mamwe matunhu mana anoti New Hampshire, South Carolina, Iowa neNevada. Asi vamwe vanoti vaBiden avo vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika munguva yavaBarack Obama vanogona kuvewo nemukana zvichitevera kukunda kwavo musarudzo yekuSouth Carolina svondo rapera. Vamwe vaikwikwidza vanotora Pete Buttigieg naamai Amy Klobuchar vakazivisa nezuro kuti vabuda mumakwikwi aya vachiisa rutsigiro rwavo kuna vaBiden. Danho iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rinogona kubatsira vaBiden kuwana mavhoti ekuti vakwanise kukunda vaSanders nhasi. Anotarisirwa kukunda musarudzo dzanhasi idzi anonzi anenge ave nemukana mukuru kwazvo wekuzokwikwidzana nevachamirira bato reRepublican Party rinove riri kutonga uye vari mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Matunhu ane mavhota akawanda anosanganisira California, Texas, North Carolina neVirginia. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro bebato rezanu PF mudunhu reNorth America vaRegis Vusango Charumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Maprimary elections aya ndiri kuona inini kuti tichitarisa mapolls, maexit polls ari kutarisa kuti Bernie Sanders achahwina, achakunda Joe Biden. Fanira kutarisa makuseni mapolls anga achibuda anga achiti vaBiden anga ari kuma48%, Sanders anga ari over 60%. Saka ndiri kuona vaSanders vachihwina Super Tuesday.
Ndeyapi matunhu amunofunga kuti vaSanders vanohwina? Tichiona kuti wa Biden waka wina ku South Carolina ne nye kuti vatema waka wanda variko wa inzi ndo wa votera
indri kona wa Sanders wachi wacha wina big ku California wacha wina big footi ku Texas I think Texas and then most states are kuti wakuti wacha di wacha wina kuti but ukundoku andoku wana kuti wacha pula ma delegates waka wanda nasi saka mama andi ma wina take all saka indri kona wachi kwanza kukulani za ma delegates waka wanda kupa ikoko.
Muri kuonawo sei va Mike Bloomberg?
Va Bloomberg handifungi kuti vachahwina asi chandiri kuona ndechekuti vaka pavakambotaura I think last week vachitaura kuti zvikanzikana mukasahwina muchaita sei vakati iwo ini ndichatora mavhoti angu ese ndoisa kumuno ndemchi uye ndemchi unofunga kuti ndiye wandokwanisa kupa havana kutaura kuti vachaisa kuna Biden saka naizvozvo ndakaona zviro pa CNN vanheru va Biden vakatsoropodza zvisina kunyikururama pamusoro pava Bloomberg saka ndiri kuona kuti va Bloomberg sezvo vakati chero munhu mudemokrati anenge abudirira ndichamupa mavhoti angu uye ndichamubatsira kukambena nokumupa mari ndiri kuona sokuti vachaenda kuna vaSanders ndo maonero amuchaita nokuti kutsoropodzwa kwavakati vane zero manheru nava Biden vanenge vasiri vanhu vanokwanisa kushanda vese kana kuwirirana.
Ko amai Warren tingaona here vaine chavanga nonga nonga ipapo?
I think my Warren vanenge vatokuona kwangu vanenge vazopera I think vanenge vachaperera pafuba chimbe but handisi kuziva kuti vachasupportani I think vanogona kunge vachambomira kuindosa handifungi kuti vachamanyira kuindosa zvakaitwa na Klobuchar na uyu Buttigieg I think ndiona sekuti vachambomira vakabata endorsement yavo vachida kumboona kuti zvichafamba sei. Asi pasipa Tuesday handisi kuona vachibudirira.
Mataura nyaya yekuti va Buttigieg na amai Klobuchar vakapa rutsigiro rwavo kuna va Biden hazvisi zvinosimudzawo here mureza wavo pasarudzo dzanhasi idzi?
Vanhu havasi kutarisa endorsement, vanhu vari kutarisa mutungamiriro wacho unenge achizotungamirira. Va Biden vane zvinhu zvakati zvavanoonekwa zvisiri kuvakwalifisa kuti vange vachitungamirira bato redemocratic party kuvazhinji vachavhota. Vazhinji vari kuti ivo havasi Obama ivo ndiva Biden vanga vari vice waObama saka kuti vashandise kuti vanga vari vice munhu akaita basa akapiwa mukombe wekuita basa nevaObama saka ndiri kuona sokuti vaSanders ndo vachabudirira even though pachizoitawo kutongwa kuchazoitika mupamberi apa ndisingazivi kuti ivo vakuru vacho vedemocratic party vanga overpower mavoters here.
Avanga vari sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America vaRegis Vosango Charumbira vari parunhare kuAlberta kuCanada neStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyera tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Yasvika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe aimbove mushandi anochengetedza zvinhu uyo akaisa muhunhapwa vanhu makumi matatu nezuro pamuzinda wezvitoro zvikuru muguta guru rePhilippines reManila ava muusungwa. Musungwa uyu akatanga apfuura mumwe muchengetedzi apa aipinda pamuzinda weVira Shopping Complex munzvimbo yeSan Juan City iri muManila. Dutu mpengo rine simba rakanyanyisa rarova nhasi guta reNashville mudunhu reTennessee. Pamwe nemunzvimbo dzakakomberedza guta iri ndokuuraya vanhu vanomwe pamwe nekuparadza misha yakawanda. Dutu mpengo iri rinonzi raparadzawo nzvimbo inochengeterwa ndege pamwe nenhandare diki yendege kumawirira kweguta reNashville. Dutu mpengo iri rakatanga kurova guta reCamden iro riri makiromita zana nemakumi matanhatu kumawirira kweNashville ndokuuraya munhu mumwe chete. Bhanga guru renyika riri kuramba mashoko ekuti riri kudhinda mari muchivande zvinonzi zvatosvora International Monetary Fund IMF. Mashoko aya ari kuuya apo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzichiti mashoko eIMF ekuti Zimbabwe yatora gwara risiri iro panyaya dzezveupfumi munongedzo wekuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kuchatora makore akawanda. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Bangare ya IMF rinoti zvakawanda zvainge zvawiriranwa neZimbabwe kuti zvigadziriswe kuti upfumi hwenyika hubve kumawere kwauri hazvisi kuitwa. Semuenzaniso, IMF inoti yainge yakurudzira Zimbabwe kuti ione kuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razvimiririra. Asi hurumende iri kuenderera mberi ichishandisa banga iri kuita zvinhu zvinenge zvisiri mubhajeti yenyika. Nyaya yehuori inonziwo iri kupa kuti zvirongwa zvakaita seCommand Agriculture zvigume zvanokorwa mari pasina chabuda kuminda. Vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova zvemutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka kuIMF paitaurwa nyaya yeZimbabwe.
KuWashington kwamuruku vakuru vebhodhi reIMF rakaburitsa gwaro rinopisa renonzi Article 4 report richitaura nemurume Cornwall. Vanhu vake vanova Reserve Bank iri kuprinda mari ende staff monetary program yafa. Vanotaura vanga vari meeting macho vanotaura kuti nyika dzakafanana neFrance neGermany dzaivava dzichiti hatibatsire matsotsa. So kana wavharirwa mukoo neIMF hausina kwekumhanya, kuti World Bank hauende, kuAfrican Development Bank hauende, and maCommercial Bank hauende, because mari yacho ndi because hauna chitupa cheIMF chinokupa Bureau of Health. Ukaona varume vakuita zvemagarrison shop, ukaona varume vakutorera mamasivu sero ndari kutambura vachinzi 2.5% yezvinhu zvisina musoro, ukaona varume vakuita inonzi Roller Mill Committee. Hakuna kukoniwa kwakadaro.
Imwewo nyaya yanga ichinetsa isiri mugwaro iri yainge yakabuditswa mubepanhau reFinancial Times iro rakati pane umbowo hwekuti banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rainge richidhindawo mari muchivande richitenga goridhe. Asi vachipindura mubvunzo uyu, Dr. John Mangujka vati ndezvemugotsi matsuro.
Hakuna kana zvadaro. Munhu odaudovhundisa vanhu chete zvemahara kuti vana vhunduke dzekunyepa zviya zvino.
Dr. Mangujka vatiwo Zimbabwe yakazvipira kuti irambe ichishanda neIMF.
Zimbabwe imemba yeIMF neWorld Bank neAGB. Saka kuchidzana kweZimbabwe neIMF kugara kuripo, kutogara kuripo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanotiwo vanowirirana neIMF kuti upfumi hweZimbabwe huchaderera zvakanyanya gore rino.
3% yakataurwa nehurumende haingangonetse kuti tiisvike, nekuti pavanga vachitaura nezve 3% vanga vachitaura kuti vanga vachifungidzira kuti mvura ichakurumidza kunaya, vanga vachifungidzira kuti kuchave nekudyidzana nenyika dzekunze kwenyika, vanga vachifungidzira kuti nyaya yemagirisi ichange yagadziriswa, nyaya yemafuta ichange yagadziriswa. Saka zvinhu zvinenge zvichifamba zvakanaka, upfumi hwenyika hunenge hwagadzikana. Iko zvino tinoziva kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana. Zvinhu zvakangoita manyama amire nerongo, zvekuti mitsetse yemafuta yareba zvachose, mafuta ari kutonetsa kuwana.
Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank nemamwe ekunyika dzekumawiririra zvopa kuti kuikweretesa mari kunetse. Kana nyika dzakaita seChina dzinotyidzana neZimbabwe zvakasimba dziri kurambawo kukweretesa hurumende mari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Sangano reWorld Food Program rinoti gore rino vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe munyika vakatarisana nenzara zvichikonzerwa nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze pamwe nenyaya dzeupfumi dzisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mukuru wesangano reYouth in Agriculture Apex Council vaJohn Muchenje vanoti uori huri kuitwa muchirongwa cheCommand Agriculture ndechimwe chinhu chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichinetsa muZimbabwe, nyika ichiramba ichitarisana nedambudziko. Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro navamuchenje kuti tinzwewo maonero avo panyaya yenzara yakatarisana nenyika.
nyika yedu gore rino iri mvura yedu yakaita shoko takaresisa aya tinoti maeratic rain semukaona mvura yachona yainaya zvisina setemu yajairirwa navarimi kandi pane nyaya futi yeunderutilization of funds in our country ndozva makaona mukuru wedu wenyika akaita another land audit yekuti land must redistributed ichipiwa kuvanhu vari kumashandisa nomasi ndopatinzoti ivechitii zvachine simba nepashonina dzazvo ngavapiwe ivo minda somoone tinofunga kuti nyaya yenzara inoita shoma munyika medu
tinonzwa sangano reWorld Food Program vachiti pane mukana wekuti supply irimo munyika yechibage kana kuti yatinoti nechirungu corn inokwanisa kupera kwekutanga kwegore rino tipewo maondo renyu pamusoro pemaondo ava
ipapo ndinowira navo bhoti mukatarisa nyika yedu iri kuimporta about 110,000 tons of maize every month chinova chinzi hatingatarisiri because Zimbabwe yaimbori breadbasket of Africa varona chitaa kupima chibagwe wheat and everything minda yedu haisishandiswa nemazvo pari kutiwa land audit up ngapapiwe vanhu vane shungu nekurima vanoziva kurima kwacho
tichitarisa mamiriro akaita upfumi hwenyika mungati ichi ndechimwewo here chinhu chiri kuita kuti nyaya iyi yenzara iendere mberi chinetsa
economy yes it might contribute a bit but not that much because the government in a program ari kuti yecommand agriculture yekupa mainputs kumafarmers then tine president o input scheme iyo inobata over 1.8 million mahousehold which means in terms of mamiriro enyika mafarmers ari kupiwa zvikwanisiro zvekuti vashandise but vacho vagarira minda yedu havasi kuishandisa nemazvo then secondly also near the corruption isekuka ichimbotaura kuti vanhu vari kupiwa mainputs ecommand vachitengesa input ndeyekurimisa haizi yekutengesa munhu kana achinga apiwa mainput 100 hectares ngaadzvare mainput 100 hectares
nyaya iyi inogadziriswa sei imi vechidiki pane zvamakatarisira kuita here kugadzirisa nyaya iyi muchizobatsira mhuri yezimbabwe
isu sevechidiki sebato redu reyouth and agriculture tiri kutaura nehurumende kuti pakutiwa land audit minda ngaipwe vanhu vechidiki then tapinda ipapo hatitongoda minda chese tinoda kuti produce so tiri kuitana magroups maclusters yekuti ava vanorima zvakati ava vanorima zvakati ava vanorima zvakati tomboora kuti nyika yedu ingade mametric tons mangani kuti isevai for years hatikwanisi here kuzviita isusu internal tinongeda futi hurumende yedu because a farmer asina irrigation anodependa nemvura yedenga is very successful farmer we've engaged the government kuti vatipe mairrigation facilities
vanga vari vajohn muchenje vanove mukuru wesangano reyouth in agriculture apex council vachitaura vari parunare vari muharare namike hove westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika
Yes, how are you?
I'm good. Ndii mukoma Godfrey?
Yes, ndii mukoma Godfrey.
Ehe, makadiko makanyora nezvo kuti ndiri kuno kuChitown. Tiudzeiwo kuti kwamira sei pari zvino tayanzwa kuti kwakambenge kuine mhirizhonga zvakamira sei.
Yes, zvino kwakaumuko. Hakuna so far zvino hakuna meja yatomboitika. Even in half stage hana meja ndatindawo zvino.
Munoona sei nyaya iyi yemhirizhonga?
Mhirizhonga chaiko haitori nakutombudzira yatombonaka. Mhirizhonga haina kubhura yanaka. Maonero angu andofungawo inini ka. Mutoona kunge kuti vanhu kana vafunga kuita zvinonzi demonstration iyaya vanofanira kuita a proper demonstration kure kumademonstration tokuti panenge pane vanhu 10 pane vanhu 20 vanotozaita kunge mahungu vanofanira kunyatsoronga zvinhu zvavo chaizvo demonstration inoita chi demonstration because izvi zvinhu zvakaitika senge zvakaitika lastime izvi zvinotokonzera kuti party yemdc itovengwa nevanhu because vanhu vakapedzera kupindura mudzimba dhoti achirohwa ndozofanira 10 15 anga vara road vakamatanzwa vakatema mupurisa
imimi kwamuri ikoko mapurisa akauya here achikuvhunzurudzai
vakatopinda maraini vachitorova vanhu dhotodho
vachiti chii
sadizo mutauri yabvi kana makaona maimages enisi saturday vaiita kunge pari kutsva area iyoyo yaita kunge vari kupiswa matai vanhu vese pamaraini papo vakapindirwa vachitorohwa siku vakatorohwa masikati
imimi muri kuzvigona sei muri kubata mabasa api iko kwamuri kuchitungwizawo
chingori chiindigenous takutongoita zvese dzatatitowa nemari because basa unorowana kupi ende ukamirira kuti zvinhuzvanzi nyika yacho tichita zvonaka ita inonaka rini since 2000 chingonetseka chete so wehad after to use tatojaira povhati yacho isusu tinoita inonzi brick molding totengesa mabrick ndo zvinhu zvinototara nyika izvozvo kufunza mama bridge soto supply ava ma customers kido akanyo wanda ma diasporans aketa ngiseni yukunu unyanyo pe ma customers tutinza ma bridge wata stinga online waka wakwe wariku ndekwe nika ndo waruda kumaka Zimbabwe wano ndu tala nifezi nina South Africa nana America Australia out ndo kutone ma client edu akatoa
Musakangana chirongwa che The Connection na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzekurima. Anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisika dzi